A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, September the 14th, 2017. Welcome to the women's segment, the women's round table, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the women's round table, we are looking at the exploitation of underage girls as commercial sex workers in some parts of the country. What are your views on the issue?
To reach us, you can call us directly and join our discussion on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
And you can also reach us on the internet on www.voazimbabwe.com loba ku www.voashona.com loba njalo ku www.voandebele.com.
And don't forget that we are now live streaming directly on our Facebook pages. So if you haven't liked us yet, or if you like us, please live stream with us. Go to VOA Shona on Facebook, VOA Ndebele on Facebook, and VOA Studio 7 so that you can join in the conversation right now. Welcome. If you're just joining us today on the Women's Roundtable, we are looking at the exploitation of underage girls as commercial sex workers in some parts of the country, which is said to have gone on the rise. What are your views on the issue, PJ?
And it's only last week, Marv, that an organization working with underage girls, Katskwe Sisterhood, in Harare, highlighted the plight of young girls who were being exploited sexually in areas like Hopley and Epworth. Members of the organization were arrested briefly for allegedly spreading falsehood, but Talent Jumo of the organization says they are still awaiting to hear from the police as they stand by their story.
PJ, I was lucky enough to actually have an interview with Talent Jumo. She was supposed to be on this program, but she's attending to another program right now. So let's take a listen to what she had to say about the current situation involving the situation in Epworth and at Hopley Farm.
My name is Talent Jumo. I work with Katse Sisterhood based in Harare, Zimbabwe. At this point, I want to say that it's Katse Sisterhood, because our main concern is the girls themselves. We want to acknowledge the fact that after government learned about the situation with the girls in impoverished communities, they moved swiftly. So on Friday last week, we went straight to the community. We actually just said to the Minister of Public Services and Social Welfare, we had visited our office to make an inquiry. We immediately offered to go with them to the community, and they dispatched the team. We went to a community right away where they were able to speak to some of the girls. I think there were about 46 who were already in a pachoto conversation with some of our volunteers and staff. And they did some profiling of the girls. They learned a lot about the conditions under which these girls were surviving. After which profiling, they then thought it was necessary for 16 of the girls to immediately be placed, to be moved to a safer location. So we want to celebrate the 6th response from the Department of Social Welfare. And then the following day on Saturday, we went back, and then 38 more girls were relocated to a safe location. So we are saying that, as CAS, this has been our intention from the beginning, for the state to step in for the sake of the girls and ensure that these girls who were being sexually exploited for survival, you know, they stepped in and now they're in a safe location. Well, we were taken in, yes, by the police, and they also did some profiling and recorded a statement, and we're just waiting to hear from them. So the issue is still under investigation.
The question that everybody had on their lips or on social media platforms was that 9-year-old girl who was interviewed. I think, you know, that really started off this whole back and forth. Does she exist?
Yes.
Does she exist?
Yes, the girl exists. And I mean, if you follow some of our biggest critics, at one moment they were saying, Katia has come, they've made this up. And then the next thing they were also saying, now I've met a girl. Pane varumewo vanobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana, sezvotaurwa nevana, vanotouya kuzotageta vana ivava, nekuti vanoziva dambudziko ravakanangana naro, nekuti vanenge vari vana vari kugara vega nguva zhinji, vasina chekudya, vasina mari dzekubhadhara pavari kugara ipapo. Saka inyaya dzinotiwisa zvikuru, nekuti chedu ndechekuti mwana wega wega, mwanasikana wega wega ainge achiwana rubatsiro rwaanofanira kuwana, kuti aende kuchikoro, awane chekudya, awane zvese zvinodiwa nemwanasikana, kuti asawanike achipinda nematambudziko ekubatwa chibharo, kuti angowana chikafu. Zvihunzu takambotorwa nemapurisa vatinova nemubvunza yavaitibvunza, saka takamirira kuti tizonzwa kuti mumainvestigations avo zvichazofamba sei. Asi ndipawo zvakare update. Pane vana sofa 54 vakabatsirikana eDepartment of Social Welfare vakaenda vakanonzwa nhoroondo dzeupenyu hwevana ava. Takaenda navo musi wakauya minister, honorable minister Mupfumira vePublic Service and Social Welfare.
PJ, Apple, we are hearing from one of the ladies from Katse Sisterhood. We saw they were very much under fire on social networks, where people were actually accusing them of falsely recording or having an interview done with an allegedly 9-year-old. But from the interview I just had with Katse Sisterhood's talent Jumo, she says the girl does exist. And some of the people that were making a lot of noise on social media were actually able to see her. But as we know, these kids are underage, so sometimes they're not really readily available.
Yeah, yes. And the government, under the Minister of Social Welfare, has stepped in and is now working on resettling some of the underage sexually abused girls. Lawmakers have been calling on stiffer penalties for rape and sexual abusers. And the President, Robert Mugabe, recently said in Parliament they will be discussing the bill calling for stiffer penalties. And I also saw on the social media one lawmaker, Priscilla Mrs. Priscilla Misairambwe Mushonga. She was also onto that one. And she came under fire as well. I was hoping to get her, but I couldn't.
I hope we'll be able to get her on the show so she can give us her take on the issue. But over back to you.
Siyalemukela uhlelo lwethu lalamhlanje. Uhlelo asiyihluzeni bomama, lapho isihluza izangikhathaze izandihluphe ukuphumelela kwabomama ezigabeni ezitshiyeneyo ezempilo. Kukanti-ke lamhlanje siphatha udaba lolu olokuhlukunyezwa kwamantombazana abesifazane abagcina bebanjwa ngamandla ukungena emsebenzini wokuthengisa imizimba yabo ukuze baziphilise. Kulo daba olunyakazele lwaxokozela enkundleni zebulenjini kumaviki amabili edluleyo kuze kube lalamhla lokhu, kulontombazana obekhuluma ngolimi lwesishona akade bembuza emsakazweni kumbe kungaba kusemsakazweni kumbe kungaba ngaphi but uphumile ingxoxo yangkhona iphumile ebulenjini kubo Facebook sayilalela lathi sayizwa kodwa ke akwenzi ukuthi siyithathe leyo ngxoxo abanye besithi umntwana lo kungamanga ukuthi uleminyaka eyithoba minomunye abanye njalo besithi hayi ukhona sibile labo abengihlanganiso yekatswe sisterhood bathi bona bambona ngawabo amehlo bakhuluma laye luntombazana kumbe lingane vele ngeke watsho ukuthi yintombazana ngoba vele yingane encane eleminyaka engaphansi kwelithumi kodwa ke osebeziphilisa ngokuthengisa umzimba wakhe kanti ke abantu abaningi bebezibuza ukuthi kathi vele yena lo mntwana amadoda wona lawo ayabe ekhipha izimpahla ilokuze nezembatho zabo besiya ecansini lo mntwana oleminyaka engaphansi kwelishumi sibisibili ingqondo zakhe ziyabe zigwanile na ikwaka abantu abaningi kade bezibuza khona nginelisanga ukuthi ngithole amazwi abayisifazane bekhuluma kodwa ke zilethemba lokuthi sizolithinta ecingweni kumbe lisinikeze inombolo zenu zocingo lizifake khona lapha ku Facebook ngoba siya streama live ukuze silithinte ngocingo lani lingene kuhlelo lwethu sikhulume silihluze lolu daba olwamantombazana kumbe abantwana abancane abangamantombazana abadlwengulwayo kumbe abasetshenziswayo ngoba singaza ke sithi uya ecansini ingqondo zakhe kaziphelelanga umntwana ongaphansi kweminyaka elishumi ikho ke siyasithi asithi uyidlwenguliwe lowo mntwana laloba evumile kakwazi ukuthi uvumela ukuthi enzeni ngoba ingqondo zakhe azikakhuli azikapheleli. Asizweni ke omunye umama esike esaxoxa laye ekhuthaza ukuthi lilalele kuhlelo lwethu asihluzene bomama.
PJ yeah. Tombo tarisa zvatiri kutarisa nhasi tiri kutarisa isu dambudziko riri kunzi ratekeshera munyika pari zvino dambudziko rekubhinywa kwevana vasati vabvazira tiri kunzwa kuti kunzvimbo dzakasiyana siyana kune avo vachiri kupinda muchirongo pari zvino kuri kuwanikwa iko vana vasati vabvazira vachibatwa chibharo kana vachishandiswa pamabasa ezvebonde saka ndozvatiri kutarisa nhasi kuti zviiko zviri kuitika munyika takaona mavhika apfuura iwaya kana mazuva apfuura pane rimwe sangano rinonzi iro katswe sisterhood rakawanikwa iro richitaura nemumwe mwana wechidiki asi pakazoyewa vamwe vachiti aiwa mwana uyu makore aka akataurwa anga asiriwo uyezve zvakaita zvowezvowe rakawanda pano padande mutande nekumwewo asi sangano iro rireka sisterhood riri kuti mwana uyu ariko zvechokwadi uyezve pari zvino vari kushanda ivo nehurumende nesocial welfare uyezve vakawanikwa ivo vachi enda kunzvimbo dzakadai sehopefully neEpworth uko vakanokwanisa ivo kunotora vamwe vana vanga vasina kugara zvakanaka uyezve vari kubatsirwa nehurumende kuti vaendeswe kunogara kunzvimbo dzakati nakei ombijana saka ndozvatiri kukurukura nhasi kuti zvii chaizvo zviri kuitika ndambotaurazve naDr Nyiwatiwa vanoshanda ivo vari kuparirenyatwa hospital vanotarisa zvepfungwa nezvimwewo ndikavabvunza kuti chiremba kana zvinhu zvakamira zvakadai chii chinenge chichimbofunga varume ivavo vanowanikwa vachitora vana vasati vabvazira vachienda navo pabonde vozovabhadhara saka vanga vari kutaura pane zvirwere zvakasiyana siyana asi kwezvana nhasi vanga vasiri kukwanisa ivo kuti vauye pachirongwa asi kuti tizovabata munguva inotevera asi vataura kuti zvimwe zvirwere zvinenge zviri muvarume kuno kuamerica vanoiti pedophile uye zvekuno kuamerica vanotowanikwa vanhu vanenge vakadai vachinyorwa mumabhuku munotoziva kuti pakati panogara murume akadai anobhinya vana vechidiki saka ndozvimwewo zviri kutarisirwa izvozvo kuti dai mune ramangwana pakawanikwawo pachiitwa zvinyorwa zvakadai zvinotaura kuti pakati pane varume vakadai asi ndozvatiri kuzeya nhasi saka vese vari pano palive feed kana muchikwanisa dzvanyai pakanzi she tione takawanda uyezve uyeiwo muchitaurira kuti kwenyu kwamuri ikoko kwakamira sei panyaya iyoyi yedambudziko revana vari kuwanikwa ivo vachiitiswa mabasa epabonde kana kuti vari kupinda mumabasa epabonde vasati vabvazira asi tine mumwe mutori wedu nao Patricia Mudadigwa uyo akambo shanya achienda ye kuchipinge uko akawanikwa iye achitaura une vamwe vana vari kutarisana nedambudziko iro rekuti vatopinda munyaya idzo dzidze pabonde asi vamwe vacho avasati vabvazira regai timboenda kwaari tinzwe kuti akataura nani nani.
Mushure mekunzwa nyaya dzinosiririsa dziri kuitwa nevanasikana ndakashanyira rumwe bhawa remuchipinge rinonzi rinogara rakazara nevasikana vanorarama nekuita zvepabonde pandakapinda mubhawa iri nguva dzemanheru rainge riine vanhukadzi vainge vakawanda kudarika varume uye vazhinji vavo vachiratidza kuti vachiri vana vadiki vanofanirwa kunge vari muzvikoro zvesekondari vazhinji vavai vakapfeka mbatya pfupi pfupi dzaibata muviri yavo wandakatanga kutaura naye ndimuzvare Respect Gono uyo akati aive makore makumi maviri muzvare Gono anoti ave nemakore maviri achiita basa rekutengesa muviri wake panzvimbo yekufarira iyi kunyange hazvo muzvare Gono achiziva kuti basa raari kuita rinoshoresa anoti akatanga achimboita zvekutenga nekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana kusvika akanda mapfumo pasi sezvo vanhu vazhinji vaive vongochema-chema nekushaya mari ndakanzwa kubva kuna ashande muyambo uyo akati ari makore makumi maviri nematanhatu ekuberekwa muyambo akabuda pachena kuti kurarama nekuita zvepabonde zvinhu zvinorwadza zvikuru achitaura nezveupenyu hwake muyambo anoti akaita pamuviri ari pabasa rake akabatsirwa nemwana ndakamubvunza kuti sei asina kuzvidzivirira akati iye dzimwe nguva varume vaanoita zvepabonde navo vanodambura makondomu iye asingaoni muyambo akatiwo basa rekutengesa muviri iri riri kukanganiswawo nekuondomoka kweupfumi nokudaro shuviro yake ndeyekuti awana anomubatsira nemari yekutanga mabasa emaoko muyambo anoti mari yaanowana iye nevamwe vake ishoma zvikuru asi anoramba akashinga kuitira kuti awane chekupa vana vake vaviri ndakataurawo namendi skimo uyo akati aive nemakore makumi matatu nerimwe skimo anoti sezvo basa ravo riine njodzi huru yekubata zvirwere zvepabonde iye nevamwe vake vanoenda kuchipinge hospital kamwe chete pasvondo vachinotariswa nanamukoti pamwe nekudzidziswa kuzvichengetedza ndakada kunzwawo varume vanonwira pabhawa iri ndokutaura neumwe akada kuzivikanwa nezita rekuti shumba murume uyo akaratidza kurwadzikana zvikuru nezviri kuitwa nevanasikana vanotengesa muviri yavo ava shumba uyo akambofunga kuti ndaive mumwe wavasikana ava akazosununguka kutaura neni mushure mekunge ndamuudza kuti ndaive mutori wenhau shumba akati vasikana ava vari kurarama upenyu hunosiririsa akakurudzira masangano akazvimirira kuti abatsire vechidiki vane mari dzekutanga mabasa emaoko sezvo mari dzavari kuwana dzisina nemusoro wese pandakapedza kuunganidza nyaya iyi ndakafunga kakawanda pamusoro pevanasikana ava vanoita zvepabonde nevarume kuti vararame vamwe vevarume vacho vaine zera rakaenzana kana kudarika vana baba vevasikana ava vana Sorojena varere muhapwa dzegomo vakataura vaona zvokwadi paya pavakati ukaona zvakadai zvoitika munyika vanhu vasingachanyare pasi panenge parohwa nenyundo zvechokwadi ndakamirira Studio 7 muchipinge ndini Patricia Mudadigwa
PJ yapo tiri kunzwa mumwe mutori wedu wenhau akawanikwa iye achishanya nzvimbo yechipinge uko akanotaurawo nevamwe vari kuita mabasa iwaya ekutengesa muviri asi sekutaura kwatiri kuita nhasi tiri kutarisa dambudziko iri nekuti tiri kunzwa kuti riri kuitika kunzvimbo dzakasiyana siyana PJ pane ndambotaura nevamwe mangwanana anhasi palet's talk ngati kurukurei vanga vari kuti kukuwadzana kuri kuwanikwazve kune dambudziko irori asi nzvimbo dzakasiyana siyana kuHopley kuEpworth nekumwewo kuri kuwanikwa kune madambudziko iwayaya saka ndozvatiri kutarisa kuti ko mapurisa ari kuitei panguva iyoyi sei nekuti iwe tineni tichikura kwaakusingabvumidzwe vana vadiki kuti vawanikwe vachienda mumabhawa saka wakatarisa dambudziko iri asi vamwe vari kuti aiwa nemaomero aita zvinhu munyika pari zvino zvimwe zvinhu zvataisaona isu tichikura ndo zvaakutoitika uyezve vanhu havachakanuka vanotongoona vachiita kunge zvinhu zvinoitika zuva nezuva saka ndo zvatiri kukurukura kuti dambudziko iri ringagadziriswe sei
sesibe lo mhlonitshwa wethu ozasincedisa kuhlelo lwethu lwalamhlanje nkosikazi Liline siyakwamukela kuhlelo sakhile
Ngiyabonga kakhulu linjani bomama
hayi siphilile kunjani wena
Ai, mina nyaphila kakhulu. Ngisezimbabwe kulezi nsuku.
Yebo phela. Ah, siyathaba ukuthi siyenelisile ukuthola la secingweni. Lalo usezimbabwe.
Yeah.
Uyaluzwa udaba olusegudini la anyilethemba uke walubala lawe walubona ezimpundleni ezebulenjini.
Namhlanje ngingene ebulenjini ngoba ngiyachona ngibambekile kade sikho ngikhona khona ngisiwa free but bengingakakhangela ebulenjini. Linganinika nje i-brief uthi
udaba lolu lo mntwana lo ole ole minyaka engaphansi kwelishumi
ole
9 years ye wena ke ekukhulumeni la labanye libona njani linda
hayi 9 years ubuhlungu bandingazi ukuthi umntwana lona ele 9 years enjalo ulo mntwana omnyamgcinayo omthiye leli ahamba yenza nalona umsebenzi awenza uye impilo eZimbabwe ngabe impilo enzima siyali kulezi nsuku uphilwa nzima but naye ubaba oyabe ngubaba oyibhuti kumbe umalume okwanisa ukuthi athenge umntwana le 9 years ayenze imisebenzi ngale ayenzayo uyambona ngani bona abantu abayabe senza ngaloku yabomele babotsho ngoba ungabona umntwana ole 9 years esekwanisa ukuthi ayekuma la emgwaqweni njengabanye omama abakhulileyo njalo ungazi lapho engambale khona omnye umesithi wayehamba usehambe ethwele isikhali ekhayeleni ukuthi angangabhadalwa hlaba umuntu ngembodlela umba yenze zona ezizinto asonto e-right ukuthi siyafisa ukuthi sibili abanjengele njengalo abamele umama labantwana bezama ukuthi mbe bamdinge bamlandele aneed i-counselling abe sesiyawumbena kwenye indawo ekhatshana lelokhuzeni lalapha ayenziwa khona into zonezo njalo nxa ngimkhanyele uyukuthi liqiniso I think okumenze kwamphusha waze waba lapho maybe she might be warichwe sesemncane wazibengule sesemncane so kuyabe sokumfosa ukuthi ayenze into enjalo abe lenhliziyo ebhithe njalo but for iminyaka yakhe lo msebenzi awenzayo kuyazisho ubuhlungu kakhulu especially nxa ungumama uzele umnawakho ngumntana kwele naye vuke seyayenza khona okho kwenziwa abomama bakwenza kulezi nsuku lapho engikhona ngengababona osisa abakhulileyo abathengisayo bona abahweba ngomzimba kodwa ayake ngafonto e-right kodwa ngendlela ukuthi kunzima njengeZimbabwe lapha kulezi nsuku i-cash flow inzima akunamashi so asonto engingathi omama bayenze kumbe nabayekela abantu ababesenza njalo but unole 9 years hayi kubuhlungu kwinto kwangona ngaze ngafisa sokuthi ngani nyamaza lapha khona kumbe lapha vela khona ngithathe konke lo mnakhe nalowo ngizigcinele ngingalala nje ipholji lalale nje lonelo
kodwa nxa ukhangele ngaseBotswana lapho kade uhlezi khona ubona ngani nxa uliqathanisa laseZimbabwe ubona ngani kuyenzakala khona lokho
I think phone yabo apho yadona asikuni avo tiri kunzwa kuti tina Honorable Mtsvangwa makadi yenyu
magadiwo
aiwa tiri wadi muri kuinzwa nyaya iri mugango nyaya iyi yevana vadiki vari kuwanikwa ivo vachiitiswa mabasa epabonde tiri kunzwa kuti zviri kuitika kunzvimbo dzakasiyana siyana asi imi sevadare zvii zvamuri kuita kuitira kuti nyaya dzakadai dzisarambe dzichitekeshera munyika
nyaya yevana inyaya hombe iri kuti bata zvakanyanya ini ndiri mukuru wemadzimai vose vari mudare reparamendi ndiri zvakare mukuru weregion ino ine parliamendi yayo inonzi SADC PF ndiri kutaura takatarisa nyaya dzevana zvakanyanyisa ndosaka takabuda neyatinoti SADC model law on ending early child marriages and also protecting those who are already in the marriage for the whole region nyaya yakabuda yemwana ane 9 years achiwanikwa achitorwa nevari kumushandisa kuti aite zviri kuiti zvokuti hasiri mwana mudiki takatarisa vana vedu muZimbabwe tinogara tiri vana amai tigozvifunga kuti chokwadi mwana ane 9 years mwana mudiki sei mwana ane 9 years mwana anobvisa hembe panana baba anabhuti achichinja nekuti kwaari mwana mudiki kutiona mwana iyeye achidzi umwe munhu akutofunga kuti mukadzi chokwadi chokwadi vanotaura vanoti hapana akambodya mango mbishi saka kana kuti ufunge kuti vanhu vemunyika medu zvanyanyoita sei chiri kunyanyotifadza ndechekuti akaramba tipushira tiri mudare reparamende tichitaura kuti tinoda mutemo mutengo what punishment yakaomarara kune vanhu vari kubatwa nevana tinoenda kunana Msasa Project tichiona vana vadiki vanoitwa nhumbu vachinzi vana ava vanonzi vanorepwa mudzimba mavanokurira saka tikaona kuti hazvisi kutaurwa enough uyewo kana zvataurwa vana ava kana nyaya yabuda mutengo uri kupiwa vanhu vanoita zvakadaro hauna kunyatsungu hausi deterrent enough saka naizvozvo chiri kunyanyotifadza pakavhurwa pariamenda president vakataura vega kuti maritarerepiki chajia yakuzouya tinoda kuti paite mutemo wakaomarara wekuti wese anobatwa achirara nemwana mudiki anofanirwa kufira muchiere nokuti chokwadi chacho ndechete ngurayanyika ndio vana vamangwana ndio vanofanirwa kuita kuta maleaders vedu mangwana achiurayiwa tiri vanhu verudzi tikabva kuprotekta vana vana vanozvarwa vasina chavakapfeka vanopfekedzwa nana mai nana baba vanenge vachivachengeta manje kana uchiti mwana paanoda kupfekedzwa napukini iwe wakuona senge atove mukadzi hazvakuro kuti vanhu vari kurwara vanhu vari kupenga ende vanhu vari kufunga kuti kana iri mishonga yavanozviitira saka tiri kuti aiwa ngava nemwe and shame we want them named and shame munhu anobata vana zvakadaro ivo vana povert yanyanya munyika medu ndo chikurusa chatiri kuti aiwa ikonomi yedu inofanirwa kushanda nokudaro kuti tinotyisa kuti vana vazodaro vamwe ana amai vasina mabasa vaya pamwana ngu watadza kuchengeta mwana mwana wangopoya obuda uyo wako Harare uyo mai ari kufunga ari kutsvaga akava pamwe iye havachatsvagiwo mwana saka tiri kudzidzisapitana amai kuti vana tinovapuwa zvipoku zvinobva kuna mwari ngatichengetei vana vatinenge tapiwa mwana ane 9 years is too much of a minor anofanirwa kuchengetwa akanyatso machild headed homes ari kwetikuona akawanda zviri kuyana nyaya yepoverty nyika yedu tinofanira kutarisisa kuti tipedze nyaya yepoverty we have no reason for this country to be poor.
Honorable Mchangwa, if I may just come in there and just say that you were also talking about you are actually at a workshop in Kadoma right now. What is your workshop about? And we see that you're also talking about this bill that was mentioned by the president. What's your view as the leader of the Women's Caucus in Parliament?
Well, we are saying we need, for a just society, we need gender equality. We are saying we need more women in the upper echelons of power. So that is, chokwadi ndechekuti vakadzi vanotarisisa pakawanda madzimai unoona kuti mitemo inotarisa zvesexual reproductive health inotarisa education yevana mitemo iyo yakasimbiswa totarisa nyika dzakaita sana Finland fanika indombofamba ndichiona saka tiri kutangira panyaya yekuti dialogue yatiri kuita kuno kukadoma pamwe chete negender commission yakaisirwa ipapo muconstitution kuti ione nyaya dzegender equality ndeyekuti chii chiri kutitadzisa kuti tiende kumusoro chiri kutitadzisa kuti zvakanyorwa mubumbiro remutemo zviitwe implemented chii ndemhosva yei kuindava munyika medu zvinogera isu semamembers of parliament tiiti tinofanira kuita inonzi uphold kana kuti kuchengetedza kuona kuti mitemo yakaiswa mubumbiro remutemo iri kuteedzerwa nemhosva yei tisikuita name and shame those vasiri kuteedzera mutemo hazvinei kuti ndeyekuexecutive hazvinei kuti ndeyekujudiciary hazvinei nokuti ndeyemaprivate companies macorporate mitemo inofanira kuteedzerwa section 17 mubumbiro redu remutemo unotaura ivo kuti 50-50 across the board Zimbabwe yakasainawo yatinoti Sadic Gender Protocol inotaura also naye 50-50 yai huru yati kutaura ndeyekuti tiri kushaya madzimai akawanda mubare mukutongwa kwenyika ino zvinotangira kumapolitical parties ese zvavo mapolitical parties ari anda mutemo watinoti supreme law mubumbiro remutemo ko havateedzeri sei zvakanyorwa mubumbiro remutemo nokuti tikatanga ikoko kuwana vanasikana vedu vari young
wanopinda mumaloko government as councillors tichiona mamps edu akawanda tisisisisi apinde tinoona kuti munyaya dzese dzekuita dzepovertis dzinodzikira nekuti madzimai vanonangana nezvinopone panoponesa vanobata panoponesa vanoisa pfungwa dzavo panoponesa pese pavanenge vamira saka kana wawanda zvinobatsira development ndosaka tinyaya dzekufundiswa kwemadzimai tatinokuti gender parity nekukwidzikwirira kwemukana yakafanana zvinobatsira haisi nyaya yehuman rights alone inyaya yedevelopment tinoda peace tinoda peace stability tinoda economic development ende zvinokuitika chete takakwidza kwamai vedu zvakawakawanda mudare rekutsonga.
Aiwa mumbobata makadaro PJ Tombo tinemutereri endezvo.
Yes, I want to go to the Makai.
Okay, unfortunately, I can't hear you properly.
Mama.
Yeah?
Yebo nikona ye.
Yeah. Ukona ikwe ni Makai?
Yebo nikona ye.
Yeah, kunjani ba?
Sikona njani lan.
Hayi siphili. Eh, uyaluzwa udaba olusekudini. Lalo bakade sifisa ukuthi ngasikhuluma lo mama. But lawo ngasiphathisa ngombono wabesilisa ukuthi vele kathi owesilisa nxa ezangena ecansini lengane eleminyaka ethoba munye munye kuyabe kusichoni vele
hayi well kuyasidanisa that njengabobaba
yeah
kodwa mhlawumbe singaqondi kahle ukuthi yena umama wengani laye ulomlando ukuthi ngabe laye ukazanga lahlele lo mntwana.
Wa kunzima kodwa ke nxa nabe silisa lisizwa indaba ezinje lithini ngakho kwenziweni abesilisa laba abanqunulela abantwana abancane.
Yes, ikwe ngitsho mama ukuthi njengabo baba kuyasidanisa ukuthi umuntu ozele njengathi ngesilabo abantwana abangamantombazana asifisi ukuthi bayenziwe lokho. So nxa kusenziwa ngabanye obaba njengathi asakwazi ukuthi sibili kumele sikuphathe njani.
Yeah. Wena ukhuthazana ungacebisani kulolu daba kuhulumende konke inhlanganiso zabesilisa ezabesifazane lithi kakwenziweni.
Mina bengisungcono udaba olunje okuhulumende inhlanganiso zabo mama lezabo baba lama individuals sikhulumisane ngakho mhlawumbe sikuphungule kumbe sikuqede.
Yeah.
Yebo ma.
Yeah, wena uthethe ule ngane ulo nkosikazi ngkhaya.
Ndaye vele abantwana bami abaningi ngamantombazana umfana uyedwa nje.
Yeah. Umama khona kona pheduze ukuthi sikhulume la.
Mina ngisemzansi umama seZimbabwe.
USeZimbabwe.
Kodwa yena ulalela uhlelo lolubani lokulalela yena.
Yeah. Hayi, sibongile kakhulu makhaya ngokusiphathisa uhlelo lwethu lalamhlanje.
Ngiyabonga ibele kakhulukazi bengifuna ukucela inamba kababa omunye lapha osimelayo ukuza amapermit ukuthi anginqaba ukuthi amapena angazibe nganikeza yona.
Chikathe semoyeni kodwa ke engxenye ngemva kohlelo.
Ye loba mva kwehlelo ngothi sokuvukile lokho kwamapermit so sise saba ukuthi bazadoroba amagcini but nxa singaxoxa la yangasiqondisa kokunye.
Okay, hayi uzimbongile kakhulu.
Okay, ngiyabonga ngicela nje intumezelo wena nxa kusetheliseka mama.
Yebo, kulungile.
Ngiyabonga kakhulu.
Yeah, mama.
What did he say? So we can just continue the conversation because we have a guest, but maybe just recap quickly before we go to our
guest. He was basically saying he's a father, he's a family man, and is a man.
Mm-hmm.
It also pains him to hear such stories.
Mm-hmm.
Of men actually taking off their clothes, going to to bed with a young
underage
girl like that.
Mm. Okay, thank you, PJ. Lois Kapondo, tena mzare Lois. Muripo here panhara.
Tiripo makadiwo.
Aiwa, tirinani zvedu. Makafamba sei iko kubva kuno kukuyali kuZimbabwe kwakadii kwamutaro?
Aiwa, takafamba zvakanaka. Mutare tinayo rupisa.
Ehe. Timbotipaiwo pfungwa dzenyu murimo munoshanda imi nevamwe vanoita mabasa ekutengesa bonde sesangano. Asi mbotipaiwo kuti kwakamira sei ikoko kwamutare panyaya pevana vasati vabvazira. Zvinhu zvakadai zviri kuitika here zvatiri kunzwa zviri kunyanya kubva kuna Harare nekumwewo?
Zviri kuitika hazvisi kuti ndezvekuHarare chete.
Mm-hmm.
Zviri kuitika asi kuti hazvipo palimelight.
Mm-hmm.
And I think vanhu vakawanda vakutozvitora kunge it's like the new normal. Vanhu vakanyanyovhunduka vanenge vachingoti havana vane mutsanzwa. Ava vakutoziva vakomana, vakutoziva varume, zvotoperera ipapo. So people see it, but not to that extent sezvazvakaexposwa as, but zviri kutoitika nekumaruzevha nekumaruzevha.
Saka chii chiri kunyanyokonzera kuti vana ivava vawanikwe vachizoita mabasa epabondai?
Inini zvandinonzwa mukufamba, chekutanga inza, mwana anenge ashayirwa mari yeschool fees. Ndoo kazhinji kacho. Ashayirwa mari yeschool fees, hapana zvokuita, mwana angoswera akagara pedzisira kutamba nevamwe vanhu vakuita zvakadaro. Also nenzara, nzara chaiyo musha inotuma vana kuti vaite. And vamwe vana vachona ma-childhood families kuti munhu anenge asina munhu mukuru ari kumuchengeta. Ndi anenge atori munhu mukuru. Kuti vamwe vacho vanonyeperwa kuti ndichakurova nemunhu wekutanga waanosangana naye. Futi kuri kutiza nzara. Saka munhu iyeye anoti ndokuroora, anorara naye omusiya. Munhu atojaira zvokurara, munongoziva zvinoita bonde, akutoita move on to the next person. Vachitoona kuti zviri kutoita rina ndikutorara ndakaguta. Bcause vamwe vanopinda mumagonyeti vamwe vachona anobikirwa sadza, anozi anofamba nepoto. Akatongodya sadza akawana pekurara zvatopera, bcause manenge asitorina shelter chaiyo. Not necessarily saying kuti rina magonyeti chete, but even muroad imomo munhu ma25 cents aitaurwa yaya.
Ndechokwadi here.
Anenge achitarisa kuti value of 25 cents. Anenge achitarisa kuti andinoziva kumalocation zvakunoitwa kuti kunopimwa maraisi, mabinzi, matemba, macooking oil. Zvine zvakapimwa ma25 cents, 25 cents. Saka munhu anenge achiona meal, not necessarily 25 cents euro.
Maybe if I can just ask you in English, so what do you think is the way forward? You are working with young girls as well as women, and also you're working with, you know, some commercial sex workers under your organization. What's the way forward? How can this situation be rectified?
This is my personal opinion. What I think is we need to resuscitate all systems, because my systems, they have just died down on social services. They try their best, but then they are limited resources, as we all know. And also the family institution has neglected its own. People are now in the diaspora. People are very busy, and people cannot look after their extended families. So sometimes that's the reason. People just look after their own children, and then the extended families kana vakasangana nedambudziko ravo, no one looks after them, so they take care of each other. You know, zvasiyana nekudhara where the uncles would look after the auntie and they would not abuse. But these days, even if they want to look after you, sometimes they end up being the first people to abuse you or expose you to abuse. So it's really now, I think we need to resuscitate industries, make the parents work. If the parents can get employment, because not everybody is able to be self-employed and be successful in that. If we can get industries going on, people employed, I think the levels of desperation will be lowered.
Mm-hmm. Also, Lois, before I turn you over to PJ, you were here for the Mandela Washington Fellowship. What do you think you learned here that can actually work now that you're back in Zimbabwe, especially when we're looking at this current situation?
Okay, what I specifically learned is that systems in America, they work. Like, mm-hmm. you know, social systems, people get fed, people that are hungry, they have shelters for people that are homeless that they come in and assist.
Mm-hmm. Okay, PJ, I think you can take over.
Sawubona, Lois.
Yebo, Linjani.
Hayi, ngiyaphila. Eh, uhambe kuhle eZimbabwe.
Hayi ngahamba kuhle mina, lasala njani khona ngawo.
Hayi thina sasala kuhle. Eh, uyalibona udaba olusegudwini lolu lo ingane, ngingaza ke ngithi vele ngintombazana ngoba vele ngakabi yintombi. Ingane esibanjwa ngamandla ukuthi ithengise umzimba. Ikanti ke ayisuye yedwa.
Eh.
Mm, ulibona njani lolu daba?
Yeah. Kukhona. Kathesi nje wasesikhuluma ngesiNdebele. Ubulawayo bagcwele ontaka ngoba abazali basegoli, abantwana bavodwa kumbe labogogo. Abantwana sekuthiwa kulamavuziphathi, amavuziphathi ayenzwayo. Ivuziphathi mina nzake ngiye kuyo ngoba kuthiwa kufunakala abantu abadala. Niyabantwana kuthiwa baqalisa ngabantu abantwana babe labazali abangekho besediaspora. So indlu umntwana yabelayo, invite abangani bakhe maybe ngama-weekend. Bese kuba la maphathi abedinge kumbe kuthiwa yi-all white party kumbe kuthiwa yiwini iyabe idiphende itini yangikhona ngeviyo nalezo. Kuthiwa abantwana bangeungena iminyango uhlubula izigqoko zonke nje abafane lamankazana ufane lapha and then ukuthi amafoni ebesefakwa engcebethini bese kuthatha into ezidakayo obronko imba nje lamaphilisi izibezulu lamaphilisi ukuthi abantu bayanatha kuthiwa ngawubashiphile right so kuthiwa sokuchaywa ama-competition ukuthi kufunga ubona ukuthi umbani olala labantu abaningi ukuthi ungalala lamadoda amaningi amadoda they can be older but abantwana kuthiwa kumele bebe below 20 vele ngoba nasukhulile abawufuni yabo kungasavunywa njenavuziphathi nangikhona yabo. So kunento ezinjalo ezenzakalayo but akuyi-expose-wanga and kuyahlupha la kuthi kuyi-expose ngoba angikwazi ukuthi ngingathini but into esizizwayo from amankazana wona lawo so ungawinini isivuzo uphathi yangikhona ulela amadoda amaningi izatholaka ama-client ngoba uyabe uzimaketha khonapho ku-competition ukuthi jaya amasela lawa engibumbu udinile uyakwanisa ulala amadoda angaka
eyama kuthiwa yivuzu party ngiyayibona kodwa ngalawa ngamantombazana asengani esekhulile engxenye asedlula iminyaka elishumi lasithupha abachiwe ngabazali besegoli kumbe besediaspora lokhu okomntwana oleminyaka engaphansi kwelishumi ogcine umna wakhe oleminyaka emihlanu hayi mina ngathi ngoluzo lolu daba kwangihlamukelisa umzimba.
Baqala sibancane. Kodwa thina iningi langikhona sibathola sebengani sebekhulile mbijani. But bavele beqale bebancane. But nxa bebancane akwanisi ukubathola. Ngoba bayacatha bayakwazi ukuthi vele babesaba abantu abadala. Ukukhuzwa lokhuya. So bayacatha vele kodwa bona laba ezimathure. Baniqalele bancane ngoba mina umuntu engakhuluma layo emavuziphathini ule-15 kodwa vele le-15 ngatsho ngangikhona wayengakayifikisi esithi vele sele-2 years esiye emavuziphathini
yo
kumbe kulabanye la esithi kulabanye abantu yena sezibone ngumuntu omdala baqala bancane ukuthi kuyabe kungekho public nje ngoba into eyenza ubusuku into eyenza abantu bevalelene bengu-2 so akwanisa ukuthi ukubone but into ukukhona kakhulu.
Yeah.
So maybe if you can, Lois, just tell us in English, what are these vuzi party? What are they?
Okay, these are parties where youngsters, and from what I heard, they said you have to be 20 years and below So I don't know how below it gets.
Yes.
You know, how the ages go. So what happens is the parties are themed. Oh, white party or leopard skin or whatever it is. So as soon as you enter the door, you remove all your clothes, put them aside. Everybody takes away their phone so that no one records anything, so if there's no evidence of anything. After that, people get drugged voluntarily. They take all sorts of drugs so that they get drunk. And then people will be sitting in one room and people will be competing to see who sleeps with the most guys there at the party. So if you are tired, you can say I'm tired. So if you are tired at three guys or five guys or whatever number of guys, so whoever sleeps with the most guys is the winner, is the queen of the room. But and so the benefits, they say they don't get paid there, but then the benefit is you'll be advertising yourself for skills, maybe strength, so then you can get clients after the group party.
Aiwa, vane nzeve vanzwa, tiri kunzwapo muzvare Lois Kapondo vari kutaura ivo zviri kuitika kune dzimwe nzvimbo kuti kune vana vari kuwanikwa ivo vari kupinda munzvimbo dzavanenge vachiita zvemafaro anonzi mavhuzi pati. Ari kutaura iye kuti vana ava vanenge vari pasi pemakore makumi maviri nekudzika. Uyezve kana wapinda imomo unobva wasvika uchibvisa mbatya dzako, foni woisa uko, mototanga kuita zvepabonde. Asi ndozvatiri kutarisa iye zvinezvi kuti ko chiiko chazopinda munyika chiri kuita kuti pawanikwe ipo pachiitika zvakadai. Saka kana muri palive feed yedu pano pavoa shona, tokuchingamidzai, totora nguva inoi tokuchingamidza, komborerai, tsvairai. Ari kuti pfeenda pindawo ndifonerei, mbaisa nhamba dzake tichaedza kufona. Alismos Tabadei abva aisawo nhamba dzake, anzi ndifonerei tichaedza kufona. Edmore Muchumi ari kuti nyaya iyi inonetsa uyezve iri kubata-bata kwazvo. Aiwa, tinokutendai nemafungiro enyu mukoma Edmore Machumi. Amospira ari kuti iri dambudziko rinoratidza kuti hurumende yatadza kuchengeta kodzero dzevana vadiki. Ko kuzovhairira kuzovharisa zvimuchitokisi vekatswe vari kutaura nyaya yatanga tichiridza pana pakuti ko zvakaitirwei kuti vekatswe sisterhood vawanikwe ivo vachimbosungwa apo vanga vari kuedza ivo kuti vataure nezvedambudziko iyi. Saka ndozvimwe zvatiri kutaura panapa, uyezve tawana nguva PJ yekunge ndataura ini naTalent Jumo wekatswe sisterhood achitaura kuti ichokwadi vakambosungwa. Asi pari zvino vakamirira kuti vanzwe kuti mapurisa achaita sei, nekuti ivo vari kuramba vakamira nenyaya yavo yekuti chokwadi ndechekuti pane vana vari kubhinywa vari nemakore ari pasi pe-18.
Sesilo mulalele okona ecingweni, siyakwamukela Mampofu, uhleli?
Hayi, ngiyabonga.
Andile Mpofu, Nkosazana Andile Mpofu uke waba ngumiss USA Zimbabwe kumbe Zim USA, waba njalo ngumiss Africa Washington State. Nxa ubona indaba ezinje zokuhlukunyezwa kwamantombazana, ngoba singaza ke sithi untombazana umntwana lowo, ingane leyi eleminyaka engaphansi kwelishumi, angabe ingene emsebenzini wokuthengisa umzimba wakhe ukuze aziphilise. Singaza ke satsho njalo ngoba vele ngumntwana omncane. Siyabe sesinika i-respect ukuthi ungene emsebenzini onjalo, yikudlengulwa komntwana lokho. Uyibona njani indaba le? What uyibona lawe ebulenjini?
Eziyindaba ebuhlungu kakhulu lami ngikhuluma njengentombazane kumbeni njengosisi wabantwana laba, ukunzisa ubuhlungu kakhulu. Kodwa ngithe nxa ngikhanyela indaba yakhona, ngibona ukuthi ayisona indaba kuphela esingaphonge ikhanyela from ukuthi okay, abantwana abancane laba they are being recruited or forced into something like this at such a tender age. Singakhanyela izimo lapha bavela khona abantwana laba, lapha dembale khona earlier on this week online, and just finding out ukuthi abantwana laba ngabantwana abavela abadubekayo, abantwana that don't even have much, and also with you know, is Zimbabwe going through such an economic meltdown? We tell us we have the option, or one of the very few options, so we into able to call what I think lati as Amazimbabwe Millis Kanyele, would we in a single way in to pull them out of such poverty? Because when you go back to the root cause of Indolei, you would swell a whole wood, you would swell a singwa, you would swell a twala. So I think lati. What solution can we bring in for these young girls to be able to pull them out of something like this? Could it be education? Could it be Wubalama food programs, ekaya? I think this is something that could help them.
Umnotho welizwe awumanga kuhle, ezombusazwe azimanga kuhle. Kodwa ke okungimangalisayo, okungizwisa ubuhlungu njengomama ozeleyo lami, yikuthi owesilisa angahlubulela umntwana izembatho, umntwana oleminyaka engaphansi kwelishumi.
Kusala sokungaso into ezisibuhlungu kuphela, kusala kuphinde kube yinto enyanyisayo.
Iyanyisayo, enyanyisayo.
Kushotani ekhanda, yabona, ikwazi ukuthi wena ungubaba la ulomntwana, kumbeni lawe ungubhuti la ulosisi wakho, kungakuzwisa kanjani enhliziyweni yakho. Ngiyakwazi ukuthi abanye babesithi babo kuyenza khona bayenza into enjalo ngoba kuyabayelapha imikhuhlane ababelayo. Uyabona, at the end of the day, we go back again. Mina ngibona ngani futhi it becomes poverty of the mentality. Ukuswela something of substance engqondweni yomuntu ukuze athi nxa ekhanyela umntana omncane ongazi embone engumuntu ongumfazi angalala naye. Uyabo. So I think also it goes back to educating even these men. What are the effects of what they're doing? Emantombazaneni anje, like now umntwana engaba stripped of innocence yakhe at such a tender age. Uzakhula ebe ngumama wakusasa onjani? Because they are responsible for shaping a woman that later on when abazakhanyela bethi kanti vele ngumama onjani oyenza into ezinje, kanti vele nguwe wavele wamyenza ukuthi mama wakhona aze akhule abenje ngoba wathi emncane wamtwentela lokho okuyikho khona aye ngakwansi ukuthi akuvambelele aziqhenye ngakho emntwana wentombazane encane.
Andile Thombo, uphinde ipapo wongotaura muchidimbu kuti iwe semusikana wechidiki ndinoona muno munoita mabasa akawanda wanda. Zvii zvaunofunga kuti zvinogona kuitwa kuti dambudziko iri risanyanya kutekeshera munyika rekubatwa chibharo kana izvo zvatiri kutaura nezvazvo, vana vari kuwanikwa ivo vachiita mabasa epabonde vasati vabva zera?
Zvana ndichitaura ini zvekuti semaonero angu inini, tinofanira kutarisa kuti chii chambokonzera kuti vana ava vapedzisire vave mumasituations akadai. Inini semaonero angu, ndinoa kuti kunge kana uri ana anobva pamusha pasina chekudya, pamusha pekuti handiende kuchikoro, hapana mari yachekuti ndiende kuchikoro, handidye mangwanani nokuti hapana chingwa chekuti ndidye mangwanani, ndichatarisa kuti chii chandingaite kuti ndiwane chokudya, chii chandingaite kuti mina wangu ane 5 kanti mchete awane chokudya mangwana makuseni. Ndichati kana zvakadaro rega hangu inini ndiende kunotsvaka mari. Pane chitarisa ndichiona kuti at the end of the day vasikana ava vari kutsvaka kuti vabhadharwe nema empty bottle kuti vazokwanisa kunotengesa kana kuzochinjanisa vachiwana chimwe chekudya. Saka at the end of the day vanhu vakutsvaga kurarama. Saka inini newe chii chatingaite kuti tibatsire vana? Kuti ndindiri kunoudza mwanasikana uyu kuti rega zvauri kuita and then I just turn around and walk away, hapana zvatichabatsira. Asi kana ndichiye ndichiti okay, hange kuchikoro rega ndikupe chekudya makuseni, rega ndikupe riri porridge zvaro makuseni, manheru ndokupa riri risaka, asi kuti tibvumirane pane izvizvi iwe chiregedza zvauri kuita, you know, So it's kind of like not just saying, "Kuti, this is bad, this is negative," but what am I bringing to the table?
I want to tenda uvenezwa rakanaka. Thank you so much, PJ.
My time, you.
Yeah, I'm born in Legakulu Mampofu. Slo Josephine Ecingweni. Say, I'm going to go to the toilet.
I was a little bit. For example, I could dire mwanasikana kana kuti even vanhu vari mumarriage kuti vazive kuronga mhuri yatingati kana kuti birth control. Izvozvo zvinozokonzera kuti munhu uve nevana vausingakwanisi kuriritira mukati meupenyu. For example, inini kuti ndisvike form 2 yandakasvika, mai vangu vangu vasingakwanisi kuti vandibhadharire school fees, but vakakwanisa kuti nditsvagira basa ndikakwanisa kushandira kusvika apa form 2 ipapo. Saka vanhu vakadzidziswa kuronga mhuri uyezve nekudzidzisa vanhukadzi kuti vave vanhukadzi vanoshanda vasadhipende nevarume. Nekuti mukadzi asinoende kubasa anowanza vana, muri kuona.
Saka sisi muri kuti mimi kuwanda kwevana ndokumwe kwaita dambudziko here kana kuti chi?
Yes, because inini pandakaita domestic worker kubva kare ndichiri mwana mudiki, up to now here in South Africa I am a domestic worker.
Okay.
But ndinotarisa kuti pavanhu vaindibatsira kuZimbabwe ndishandira vachindibatsira mabhuku nekundiendesa kuchikora ndii. Ivo vanga vaine vana 2 mwana 1. Even here in South Africa, if I ndikuti vachena vatiri kushandira ane mwana 1. But inini ndisina kudzidza, ndinoda vana 5 zvichienda mberi.
Aiwa, tanzwa chokwadi, vane nzeve vanzwa. Regai tidzoke kuna, nekuti nguva yedu yadyanana, tichakubatai asi tinombobata sisi Lois Kapondo vari kwaMutare kuti vataurewo zvamataura izvi vatibatisiwo kuti ivo vanoona sei zvamataura. Sisi Lois, muri kunzwa zviri kutaurwa naanti vari kufona vari kuSouth Africa kuti aiwa, mhuri dzinenge dzatikuri sei. Uyezve dzimwe dzenguva vanhu vanozotadza kuchengeta vana, zvinozoita kuti vana vawanikwe ivo vachiitawo mamwe mabasa asina kutsarukana. Munoona sei zvavataura izvi?
Asi 1 minute, Sisi Lois, nekuti kulosa kile njalo, isikati sei zvivele asisavhumi.
Hallo, handisi kuziya, nhare dzacho dzisi dzine dzakanyarara. Handisi kuziva kuti ndiani aripo panhare.
Sakile, ukona?
Hello, Lois, muchiri panhare here apa? PJ, nhare dzinenge dzisiri kuda kutamba nesu panapa. Vese vatiwo havapo palive feed yedu. Saka tinotenda vese vari pamalive feed edu parizvino paFacebook, pese nepaweb pawambotaura paipe PJ, tinovatambira. Uyezve toda kuti dzvanyaiwo pakanzi share tione tsakawanda. Tuenda kwa uri PJ.
Niloke Ritwala Jackson. Ukalise kudala vele. Eloke bala lapa. We should look at the circumstances, environment in which these tragic things happen. We might pay attention to the girl child but forgetting to take measures against the men who buy the services of these kids. As long as we have men willing to buy sex from these kids, we are doomed. We need to address this issue on both women and men. Uchemima Mate, uti watching live in Bulawayo. Henry Msikavano, anga ato tipa namba zake, zero nari asingwa zidu zajikana. Ukeri ukulumile njalo, Papranya Komo was there, Love Mosque Mbuzo Mafaspanda. This is the work of the devil. Pamela Kumalo ukona, siyakubona itingwe kulive stream yetu. Kota kansa kwa nisya, is for the young girl, she needs help. It is a reflection of how they wrote of the system is the moral decay and the suffering of the people is gone.
PJ, yeah. Let me also acknowledge Tukona Victoria Matonodzi Manyora Panopa VOA Facebook page. Shona kuti, seeing as the government has truly failed these vulnerable children, some urgent intervention through other institutions like the church is needed to introduce fostering and where possible provide needed support. Saka tinotenda Victoria Nesho Wanyora, Victoria Matonodzi. Nevamwe vese vangavari panopa live feed yedu, guest yedu Lois Kapondo, tinokutenda ichaizvo. Honorable Monica Mtsvangwa, tinokutendai kuti matora nguva yenyu kubva mumusangano wamanga muri kuti munge muinesu ipo pano tichizeya nyaya iyi yekubhinywa kwevana vachishandiswa iwo pamabasa epabonde vasati vabvazira. Aiwa, ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muno muWashington saying have a very good night.
Yeah, mbonga kakhulu unkosikazi Sakhile Liline elayeka dezila yehlelo labo bonke akade besilandela ku live feed. Ngipraxitis Jeremiah, ise Washington DC. See you.